A very good evening to you, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, September 21st, 2016. And this is Live Talkers Diaspora Forum. And tonight we are talking about the United Nations General Assembly, where President Robert Mugabe today gave his annual address. And I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the United Nations General Assembly in New York, where dozens of Zimbabweans have flocked to demonstrate against President Mugabe's 36-year-old rule.
To join our discussion, phone us directly at 1-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency, 6065 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday.
Ngibona ngani izizathu azinikayo lezi ngezinhle kakhulu njalo kuyinto enhle ukuthi sithole umkhokheli welizwe elinjengeBotswana ku-region eyasesadak ephumela egcekeni esithi hhayi singaboni kudingeka ukuthi upresident ale elokhu emunye nje kwele Zimbabwe.
Mr. President, this session of the General Assembly will elect the next Secretary General of our organization.
Siyakwazi njalo ukuthi kukhethwa unobhala jikelele we-United Nations. Siyakubona ukuthi kuqhutshwa ngemfanelo. Kodwa-ke kusobala ukuthi uhlangothi lwenhlanganiso le olwe-Security Council kaluqhubi kahle elikwenzayo.
My country, Zimbabwe, is...
Zimbabwe yanga yaparura chirongwa cheZim Asset chekuvandudza upfumi. Chirongwa ichi changa chichienderana nechirongwa cheUnited Nations chakanangana nekugadzirisa nyaya dzezveupfumi pasi rose.
Once again, good evening, Zimbabwe. Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the United Nations General Assembly in New York, here in the United States, where dozens of Zimbabweans have flocked to demonstrate against President Mugabe's 36-year-old rule, and Mugabe gave his speech today.
This year, dozens of Zimbabweans converged outside the United Nations building in New York with placards denouncing President Mugabe and singing songs denigrating Mugabe, urging him to step down.
At the same time, United States Pan-African Civil Rights Movement December 12 also converged outside the United Nations building in support of President Mugabe.
Ongu nasi vatereri nyayatiru kukurukura. Pamwe nevatariri inyaya yezviri kutora matano kumuzinda weUnited Nations kuNew York, uko mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vataura mangwanani anhasi vachitaura kuti aiwa nyika yavo iri kukundikana kuenda mberi kana kusimudza zvirongwa zvayo zvakafanana neZim Asset nekuda kwezvirango zvakatemerwa nyika zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica nedzimwe dzekumawirira vabatawo nyaya yekuti hapasi kubuda pachena kuti urongwa hwekusarudza munyori mukuru mutsva achanga akutora chigaro kubva kuna va Ban Ki-moon ndiani uye zvichafambiswa sei vachiti nyika dziri muSecurity Council dzine dzisiri kubuda pachenawo panyaya iyoyo. Ndo zvimwe zvavari kugunun'una nazvo zvagara zvichichemwa nenyika dzakawanda dziri kuti dai paitawo kuti pawedzerwe nyika dzinopinda muSecurity Council uye pange pachibudawo pachena kuti matanho ari kutorwa akadii. Vana veZimbabwe kubva nemugovera wepfuura vari kuungana kumuzinda weUnited Nations ikoko pamwe chete nekumuzinda weZimbabwe kuNew York vachiratidzira vachiti aiwa hatichada kuramba tichitungamirwa navamugabe nehurumende yavo nekuti vakundikana kunge vachiendesa mberi nyika zvakuita kuti Zimbabwe irambe ichipinda mumadhaka upfumi hwenyika huchiramba huchiondomoka. Saka nhasi tiri kuedza kutinzwa kuti zvinhu zvakamira sei ikoko. Tine mutori wedu wenhau Marvelous Muhlanganya uye ariko kuNew York ikoko. Tichaedza kuti gomubata pamwe nevamwe vana veZimbabwe variko ikoko kusanganisira Dr. Thomas Mapfumo muimbi anozivikanwa pamwe chete na Dr. Patterson Dzamara vakabva kuZimbabwe vachiuyewa ikoko na Pastor Ivan Mawarire tanzwa kuti variko ikoko nezvimwe zvisara zveZimbabwe zvakawanda zviriko kuNew York. Chris
Yebo Jonga, lamhlanje balaleli Inhloko yendaba yethu lamhlanje esegudwini ludaba lomhlangano omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka o-United Nations General Assembly owenzelwa khonapha eMelika edolobheni le-New York. Kusukusela ngomgqibelo iningi lezi zalwane zeZimbabwe elihlala khonapha kwele Melika bebebuthana ngaphandle kwamahofisi United Nations khonale behlabela bethwele amabhakani abathi bona umongameli Mugabe kasuke esihlalweni njalo bebetshengisela lesigodlweni someli weZimbabwe khonale eNew York. Njalo siyazi ukuthi kulabanye abaningi abavele eZimbabwe ababalisa uPastor Ivan Mawarire, lomhlabeleli olodumo umnumzana Thomas Mafumo laye ukhonale. Namhlanje silethemba kubana sizaxoxa labo bona labo abanye engibachoyo abafana lomnumzana Thomas Mafumo labanye nje sizaba sixhumana lani ke balaleli lilalo ithuba lokuthi lisithinte ku WhatsApp number yethu ethi yona 1-202-465-0318. Lingasithumela ke imessage siyenelisa ukuthi silichayele ucingo silifake emoyeni sixoxe ngodaba lolu jonga.
Andizvozvo Christians auti parunare zvino tana Dr. Noah Manyika ichimwe chezvizvarwa zveZimbabwe variko kumuzinda weNew York ikoko pamwe nemuzinda weZimbabwe kuNew York kuUnited Nations vachiratidzira vamwe vamwe vanga vachibatsirana mukuronga kuratidzira ikoko kwakusvitwa muno muZimbabwe, asi vanoshandawo nesangano rinonzi Build Zimbabwe vachigara kuNorth Carolina. Parunare tinawo zvakare vaDen Moyo vanove sachigaro webato reMDCT mudunhu reAmerica variko zvakare kuNew York kumuzinda weUnited Nations pamwe neZimbabwe ikoko kuri kuratidzirwa. Togamuchirai paStudio 7 Live Talk Dr. Manyika.
Thank you very much. Totenda chose.
Ndizvozvo tokugamuchirai vaDen Moyo pachirongwa.
Thank you very much. Tinotenda.
Ndizvozvo Chris pamwe ungada kutanga kuchingamidza makurukota edu atinawo pachirongwa.
Yebo jonga. Yes, iqale ngawe mnumzana Moyo, unjani ba?
Ngiyaphila baba, unjani?
Hayi siyaphila, siyakwamukela kuhlela.
Thank you, ngiyabonga.
Yes, amukele njalo lo mnumzana Manyika, kunjani ba?
Siyaphila sibili singabuzalini.
Hayi siyaphila, siyathaba ukuba lani. Sizwa kuthiwa lo mhlabeleli kade simkhangelele u Dr. Thomas Mafumo la uyasi siyamamukela u Mafumo ba Mafumo makadi.
Hayi wathi wena makadi.
Yes, jonga maybe can start the ball.
Totanga navamanyika kuti vatitsanangurire kuti zvinhu nhasi zvafamba sei tanzwa mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vataura kumusangano ikoko vachipo zvichemo zvavari kutaura kuti ndo zviri kukundisa nyika kuti inge ichiendera mberi. Imi vana weZimbabwe vari kuratidzira ikoko matambira sei kutaura kwava Mugabe?
No, chinhu chiri kuita kuti nyika yedu isaenderere mberi ndechekuti vana veZimbabwe havabvumirwi kutaura zvichemo zvavo, uyezve havabvumirwi kuti vauye vazobatawo nevamwe vachipa mazano avo kuti nyika yedu inogona kuvakwa sei. Hapana chimwe chinokunda ichocho. Pane vanhu vashoma iye zvino vari muhurumende vanoda kudya voga, vasingati kuti vana veZimbabwe vawanawo zvavanowana. Zvimwe zvokuti kana kuti tingatarisire kuti nyika yedu zvinhu zviri kuenda musango nemhaka yekuti kune masanctions kana kuti kudini, iyo idzo ndedzimwe nyaya. Dei takwanisa kuita izvo zvinhu zvatinokwanisa kucontrol, kupanana vana veMuzimbabwe, kupa vana veMuzimbabwe mvumo yekuti vaite izvo zvavanogona kuita kuvaka nyika yavo. Saka vataura zvavo vakuru ava, asi tinoziva kuti chii chanetsa kumusha. Chanetsa ndicho chekuti pane vashoma vanoda kudya voga.
Toenda kuna Dr. Mapfumo, tonzwa kuti matambira sei kutaura kwaita vaMugabe nhasi.
Ina hapana chandambonzwisisa ini nokuti ivo ndo vari kukonzera maproblems. Vari kurambira vari pachigaro chiiyo vachiona zvinhu vatadza. Kana tatadza kavarumeka, tichinge tatadza kana tiri vanhu vanoziva vane chido chevanhu, tinotaurira vanhu kuti ava isu varume tatadza, tinombopavo vamwe voitawo. Uri kupanzwisisa?
Ndizvozvo.
zvezvo zvatirikuda kuedza kutsanangura tichipa vamwe mhosva hazvisi izvo zvako zvadzosera nyika pasi zvadzosera nyika pasi umbavha umbindindoga iwe watinoti udictatorship wokuti iwewe ndiunoda kuiti zvese zvaunoita iwe ndozviri right makambozoona kuti kupi kuti mukuru iwe uri kutaura nyaya iyoyo handiti varungu vakatorerwa mafamu iwe ndiwe mukuru wenyika wonzi wakatora 13 mafamu zvinhu zvinorevei izvo mbavha ndiani ipapo ndoda kukubvunza iwe mbavha ndiani kuti vanhu vese ava vababa vari kuona mugaba achiba unomanzwisa musaroreka imbwa vakaviga tsvimbo makaviga mugabe ndiye ari kuba kuti vanhu ava vabe ava vari kutevedzera mugabe vari kuziva kuti mugabe akataura naiwo vachamutaurawo kuti kweiwewe zvauri kuita zvausi kuzviona i makambozoona mukuru wenyika anotora anoti hanzi tiri kupa vanhu rendi iwo otora 13 mafarms enyika ndokupa vanhu ivhi ikoko ende apa ivhu racho uchingopa vanhu vanokusapota iwewe ndochirudzi ichocho makamudzoona politics kana munomu hongu tina naDonald Trump vanovengana vanochichi kati kana vakugadzirisa zvinhu zvekuamerica vanobatana semaamericans muri panzwisisa
ndizvozvo
havaiti vari vega vega uyu kwake kwake vega aha hatidi kuchinzirana nezvinhu zvisina nebasa rose zano yakauya kuzosecha vanhu iye zvino nyika yaenda to the dogs because of zano kumaitiro avo avanoita hatimboda kuti timboda kunongedzerana kuti hanzi masanctions kuita sei hakuna chinhu chakadaro ingasimita akanga aine masanctions achizvidzana nesouth africa but akasurviva sei nguva yeonga
ya ndizvozvo rambai muri parunhare vamapfumo Chris
yebo mnumzana moyo wenu asitshele ukuthi uthini ngembiko kamongameli Mugabe ayethule lamhlanje e-United Nations
mina ngingakutsho ukuthi uMugabe usefana le-record eqhamukileyo ngoba sonke isikhathi ma ayethole i-opportunity yokuthi akakhulume e-United Nations ayikho nje into ayikhulumayo eyakhe ilizwe laseZimbabwe inhloso yakhe nje yikube elokhu eblema amanye amazwe le-west ukuthi yibona ababhidlize ilizwe lethu thina kodwa sisazi ukuthi iqiniso yikuthi ilizwe libhidlizwe nguye nge-corruption ngokuvumela i-corruption lokwehluleka completely ukuthi akhe ilizwe uyazi ma ukhangela isimo seZimbabwe ma ungathi umbuso weZimbabwe ungawufananisa le-olevu singathi uMugabe nje uthola ama-u eserepeateka i-36 elokhu ethola ama-u ngoba ayikho nje into ayenzayo ekhanyayo angathi yakha ilizwe lethu konke nje akwenzayo yikubhekana lokuthi imuli yakhe lalaba abaseduze kwakhe ibona abadlayo ibona baphila impilo ephakemeyo ekubeni isizwe sonke sidubeka instead of ukuthi akhulume ukuthi yini angayenza le government yakhe ukuthi bathuthukise ilizwe leZimbabwe konke esikuzwayo nje is the same rhetoric yokuthi hey i-west ama-sanctions hey i-regime change angathini ukuthi atsho ukuthi izifiso zabantu bona abantu bami kuphi ngombuso weZimbabwe ukuthi athi uyalungisa ama-elections ukuthi kube lama-electoral reforms azoyenza ukuthi kube lama-results azovunyelwa azovunywa ngabantu bonke yi-SADC i-United Nations le-international community ukwenzela ukuthi sazi ukuqhubekela phambili le nto ayenzayo yokunsarela esihlalweni ezif yena nguye umambo weZimbabwe kumele iphele and ngakho thina sithi abantu bakithi asiqhubekeni siphushe ukuthi umuntu loma ngaphuma esikhundleni yena le government yakhe esikuleli lizwe lakithi
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu mnumzana ungayalo lokhu bambile ecingweni khonapho
yebo
Dr. Manyika, what can you tell Zimbabweans about President Mugabe's speech at the United Nations General Assembly today and the reaction from Zimbabweans who are demonstrating there?
Well,
Well, it's, we have heard the same thing said over and over again, particularly in the past 10 years or so. It's always somebody else's fault, isn't it, when President Mugabe speaks? It's never the responsibility of the Zimbabwean government that he has led since independence. The reality of the matter is that we have a situation in Zimbabwe which needs to change right now, and we have to have political change right now, actually. In fact, if President Mugabe loves our country as he says he does, we would begin a process of transition right now to a different kind of government and a different kind of political culture where the people of Zimbabwe are allowed to play a part in the building of their own nation. Think about this. 80% of Zimbabwe's skilled workforce is out of the country. 80%. There's a reason for it. And the diaspora is the one that keeps Zimbabwe afloat, really, with their remittances of over $1 billion. The same diaspora which keeps Zimbabwe afloat, and now they're talking about taxing the diaspora, which is ridiculous. These very same people who have been disenfranchised, who they don't allow to vote. So if we are going to take President Mugabe seriously, then there would have to be some things on the ground which change right now. We would have electoral reform, would have permission for people who are in the diaspora who are Zimbabwean citizens, they would be allowed to vote. We would have a situation where the people of Zimbabwe are allowed to choose whoever they want to be in office. And we would have engagement, actually, with all these countries who want to help us for the sake of our people. So, no one really takes seriously what the things that they say from the podium of the United Nations. It's the same song recycled over and over again.
Mm. Maybe we can have the opportunity to play President Mugabe's speech now.
Mr. Morgan's Leekentoft, for his able stewardship of this assembly during the 70th session. Mr. President, we all vividly recall the momentous occasion in September last year when we adopted the ambitious Sustainable Development Goals Agenda 2030. This assembly provides us with a unique opportunity to review the measures we have taken thus far at both the international and national levels, in line with our commitment to global socio-economic transformation. We hope that this time around, this agenda will meet better fate. We are encouraged that since September last year, fundamental steps have been and are being taken at various levels to implement Agenda 2030. In this regard, we note
those were the words of President Mugabe tonight, I beg your pardon, today, when he addressed the United Nations General Assembly. And in case you just joined us, this is Studio 7's Live Talk Diaspora Forum. And we are talking about the United Nations General Assembly. And as you might know by now, the United Nations was different for Zimbabweans this year because dozens of them converged outside the United Nations General Assembly to show their displeasure at President Mugabe's rule. And we have our guests, of course, tonight, Dr. Noah Manyika, Dr. Thomas Mafumo, and Mr. Dan Moyo. And back to our discussion, I'll go back to Dr. Thomas Mafumo. Dr. Mafumo, like I said, we have seen this is a different United Nations, considering the fact that in the past we have only seen a handful of people demonstrating, but we understand this year there were dozens of people. What do you think was the effect of this demonstration?
I think the people of Zimbabwe, they want the world to know what is what exactly is happening in Zimbabwe. This man is a liar. He's a crook. He's like a mafia boss. His government has failed completely. They have failed the people of Zimbabwe. Mugabe should just go. He's talking bullshit. And that is bullshit.
Sorry, Dr. Mafumo.
The people don't want Mugabe anymore. Mugabe must go. Mugabe and Zanu-PF must go. They have ruined the country. They have ruined Zimbabwe. You know, he's just a bad leader. He's not a good leader. He's not the leader he's not there for the people. He doesn't, represent the people of Zimbabwe.
Okay, thank you so much. I was just going to say, we try as much as possible to use, printable words. But anyway, thank you for your contribution, Shonga.
Aiwa tinotenda zvikuru Dr. Mapfumo. Toenda kuna vamoyo vaDan Moyo. Tambonzwawo gurukota rezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Mzembe vari kuwo kumusangano ikoko kuNew York vataurawo nemumwe mutori wedu wenhau kuno Chioneso Jani. Vakataura ivo kuti vanhu veZimbabwe vari kuratidzira vanhu vari kungoita ruzha rusina zvarunobatsira zvokungoonekwa nenyika muchingoita ruzha muchishoropodzwa nenyika nezviri kuitika zvokuratidzira. Kana muine zvichemo munofanira kunge muchigara pasi nehurumende yenyu muri mumba menyu mogadzirisana. Munoti
hurumende inogarwa naye pasi iyoyo. Munenge here varume? Hurumende inogarwa naye pasi.
Ndizvozvo, regai tinzwe kuna vaDan Moyo. Dr. Mafumo, toya kwamuri maimanje.
Ndinobvumirana na Dr. Mafumo kuti government yeZimbabwe is it is haizi government yekuti ungagarisane nayo mutaurirane zvinozvika. Tinoziva zvakaitika 2008 pavakadyiwa pamavhoti, pavatsvangirai pavakawina majority, vakafosezera kuti muitiwe presidential runoff. After that, nyaya dzacho dzikapindirwa navana Thabo Mbeki, zvinhu ngatigare pasi, it's an African problem that requires African solutions, vachinyepera vanhu. Tikapedzisira tine GPA isina kumbotransfer mapowers to opposition yanga yahwina maelection. So we know very well kuti iyo strategy yavo ndiyoyo yekuti every time kana takuenda kumaelection voita kunge vada kunzwisisa zvichemo zvevanhu, ivo vachiziva kuti vari kungoda kupusisa vanhu kuitisa kuti vanhu vaoneke kunge havafungi, ivo ndivo vega vanofunga. Hapana chatingataure navana Mzembe because ndo vari kutodya naMugabe vachiba mari dzegovernment. 15 billion izvozvi yakaenda, hapana nyange munhu anoziva kwayakaenda. Isi toziva kuti iri mumuhome dzavo. Saka votiudza kuti tingataure chii navo, chii chatingagare pasi tingawirirane. Chatinoda tinongoda isu ndechekuti ngavagadzire chii maelectoral reforms kuitira kuti maelections a2018 ave free and fair, vanhu veZimbabwe vawane rusununguko. Hapana zvimwe zvatingataure navo because ivo vanotoziva kuti mbavha dzevanhu. Vanhu vanotofanira kuvange vari mujere, hationi nekuti vari kuita chii, vachiti vari kutonga because hapasisina zvavari kutonga kunze kwekuba chete.
Rambai henyu muri parunhare. Chris, tirikunzwa kuti mutoro wedu wenhau Marvelous Muhlanganya uye ari kuNew York anenge apa Skype kuti tione nekunzwa zviri kuitika ikoko.
Marvelous, welcome to the show.
Welcome, how are you?
We are fine. How is New York today?
New York today is actually better than yesterday, the day before. It's very sunny, but the traffic is horrendous. I just witnessed, I think it was the motorcade of President Barack Obama passing just before I got through to you. So as I'm speaking, I'm actually outside. I'm on my way actually to meet Dr. Mapumo, who you're talking to right now.
Okay. Yeah, can you set the scene? Tell us what has been happening today.
Well, today, as you know, we heard from President Robert Mugabe speaking, and we had him call for an end to sanctions, and also he was calling for a reform to the Security Council. And as he said, also he was looking for transparency when the next leader of the UN would be selected. But most people that I spoke to after his speech were saying he needs to also be transparent about leadership in Zimbabwe. So that were some of the concerns. And then also just outside the United Nations, there were two groups of protesters, one pro Mugabe, which was a December 12th movement, led by some Pan-Africanists from here, from the United States, and also anti-Mugabe. Those were people, Jijar was in Zimbabwe, Jirimuno New York, Janga Jirubuti Nijo, Iowa, Atiada, Uyezheta, Neta, Uyezhe, Kanera Mwava Kabakune, Zimenika, Zagameite, Canada, the United Kingdom. Nekune Mamma Mastate, Zubuana Mugusa or Anna, Dr. Mafumo Parisino, the Ramway, the Rao, Vangavari, Pangapana, Dr. Patson Zamara, Pangapana, Pastor Ivan Mawari. Pangapana, Jemu, Manuzikanwa, Kutirufaro Kateka, Mongonzi, Rasta. Nevamu, Nemazmai, Vanichi Sama, Vangavaripo, Savana, Madame Mombe, we are Kuronga, Kuratizrepo, Kunokuyo, Angaripoje, we are Jenatanga Rivers, Varetishan, Kuratizro, which is for Imumumumumumumumumumumumumumum.
Tanzwao wachitaura wa Mugabe wachita aiwa nyaye zvirango ndo inenge ya kanganisa nyadzo upfumi nezvirongwa zvavo zvezimu asset. Vana veZimbabwe wavataurona vari kuti chii pamusoro pemashoko?
Vana veZimbabwe vari kuti aiwa. Vari kudiwa chete utongo hwejeketero. Nekuti utongo hwejeketero ukauya pari zvino. Zvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Nyanya ivo vaMugabe nevamwe vari muhurumende yavo zvinobviswa. Saka vari kuti ivo dai vaMugabe vasandura matongero avari kuita pari zvino zvinhu zvinganakire Zimbabwe uye zvevanga vari kuti hakusi kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinge zviri kune dzimwe nyika sezvatiri kuona hakusi kuda kuti vange vachiratidzira vachisiya mashifts avo vamwe vatorega kuenda kubasa kwemazuva mashanu vachiuya ikoko kuzoratidzira kuti aiwa havasi fara nezviri kuitika.
Yes, marvelous. We've seen the December 12th movement people. The numbers are quite amazing. Are they all Americans or they are some of them are Zimbabweans? Because we saw an exchange between some of them Mr. Pastor Ivan Mawarire. Can you tell us exactly about these people?
I think the December 12th movement are mainly people that are from here. They are, you know, black American origin. I think the exchange that you're talking about was yesterday with a Zimbabwean who allegedly or apparently appears to be working at the embassy here in New York, because I had an exchange with him later on when I went back to just see the scene after everybody had left. And he asked me, because he was marvelous, and I was amazed that he even knew my name, because we never exchanged any name. But he literally said to me, what are you still doing here? Have you not finished, you know, whatever it is you were doing? So unless if you're talking about another Zimbabwean, but the exchange that I saw was with a Zimbabwean who actually works for, I think, works for the embassy here in New York.
Asi muchiona mamiriro aita zvinhu kubvira pakaratidzirwa nevana veZimbabwe nemugovera kusvika nhasi, munofunga here kuti pane zvikuru zvingawanikwa kubva mukuratidzira umu zvekuti zvingashandura mamiriro ezvinhu muhurumende?
Maonero angu, ndinofunga kuti chese chinogona kuitwa chinounza shanduro. Nekuti United Nations ipasi rose riri pano pari zvino, taona vatori venhau vanobva kune nyika dzakasiyana-siyana vachiuya vachida kunzwa kuti sei zvizvarwa zveZimbabwe zvaakupandukira mutungamiri wenyika. Saka kunyangwe tikasaona kuti zvinhu chaizvo zvabuda pari zvino, ivo pavachadzokerawo kumusha vachatogara pasi voona voongororawo kuti ndezvipi zvingasanduke kana zvichikwanisika, ndokuona kwangu. Asi semazivirwo edu tichitarisa zvatachiona zvichimboitika iko kuZimbabwe vari kuratidzira, hurumende haisi kuita hanya nezviri kutaurwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvingave zviri muZimbabwe kana iko kuno kubve kwenyika. Asi ndingatinini zvaitika izvi zvinovanyadzisa sehurumende kuti sei zvizvarwa zvavo. Notakaona marimwezuro aya vachitaura nenyaya yevapoteri vachiti ivo kodzero dzevapoteri ivo vaMugabe dzinofanira kuremekedzwa. Saka zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno chiri kubvunza kuti ko baba vaMugabe mungataure sei nenyaya yevapoteri vari kune dzimwe nyika imi venyu vari imo muno? Madii kuremekedzawo kodzero nevapoteri vari muno kuitira kuti vakwanisewo kudzokera kumba pasina kutya kuti vanosvika ikoko vachiitwa tsumburugoti kana kuurayiwa kana kushungurudzwa.
Okay, marvelous. Just stand by. We are now going to switch over to our guests and we'll ask Dr. Manyika what he thinks about the December 12th movement. Dr. Manyika?
I am here.
Okay. No, I was asking what you think about the big number of those guys from December 12th movement. It seems like they almost upstaged you.
Well, you know what? Not really. I think that is just the government really exposing itself. When you find a government having to hire non-Zimbabweans to stand up for it, there is something very revealing about that. So it was actually good that they came out there to prove that point. In fact, we didn't see any Zimbabweans there. It was mainly African Americans. But I also want to comment on the whole issue of sanctions. I don't see what sanctions have to do with allowing Zimbabweans to exercise their right to vote. I don't see what sanctions have to do with being able to manage things properly at home so that our pension system is not run down. I don't see what sanctions have to do with government ministers having one government car, issued car, two government issued cars, and then getting cars as MPs, and then getting cars from the parastatal bodies that are under their ministries. I don't see what all that has to do with corruption by the police or not allowing people to exercise their right to demonstrate or to vote. What have sanctions got to do with the criminalization of owning the flag, for instance? And we just saw that. What have, you know, we haven't heard even from our own president. You know, if he really loved the country, maybe we'd hear an appeal like, hey, you know what? Our hospitals don't have medication. Why don't you, the international community, please send some medication to Zimbabwe? Our people are suffering in the rural areas. They don't have this. Why don't the NGOs come out and help people? We didn't hear that. Instead, we heard some really grand talk about, you know, even if they talk today about, you know, millennial goals or whatever, Zimbabwe can't deliver that because of our governance issues. So, you know, let's not be hoodwinked by all of this. It was good that those December 12 people came out. It exposed the government. There were no Zimbabweans there. It was Americans who were hired by the Zimbabweans. And, you know, the funny thing was that when we were at the mission, we were not allowed to put up our things on the wall. These guys who are non-Zimbabweans were going in and out of our mission, and they could hang their things out there and so on. That doesn't make the Zimbabwean look good. It just exposes them.
Thank you so much, Dr. Manyika. Please stay on the line. Tinamukoma Promise Sunday vari kunyu yoku ikoko chizara che Zimbabwe vakabva ku Florida vachienda kunoratidzirawo ku New York. Mungatiudza kuti zvinhu zvakamira sei kubva musi wa masvika we muchiratidzira kusvika nhasi. Chikonzero chakaita kuti mubve ku Florida muchienda ku New York.
Mamiriro akaita nyika yedu ndo arikuita kuti ti sacrifice our time and resources kuti tiende ku United Nations kuti tinobatana pamwe chete sema Zimbabwe tichitaura nekuratidza pasi rose kuti chii chaizvo chazviri kunyanyoitika munyika yeZimbabwe. We have given our president the stage, the world stage, to tell the world the Zimbabwean story, how his people are suffering and what his people are going through. Asi vamugabe vakasvika ku United Nations vanozora chocolate panyaya yeZimbabwe. Nyaya yeZimbabwe voiputira nebepa risiriro rikuratidza zviri kuitika kuZimbabwe. So tauya kuno ku United Nations kuti tiuratidze nyika yese kuti isu vana veZimbabwe taitwa mutaranganya mbudzi dziya dzenhepo dziya dzinosungirirwa bhera dzokandwa pagrowth point zvinzi iyayi hatidi kuiona panapa. Ndo zvataitwa, tambunyikiswa nehurumende yavamugabe. Tauya zvekare kuti titaure tichiratidza kuti kumusha kwedu uku kune vana vari kubatwa nehurumende yavamugabe vachishayika. Itai dzamara wakaenda hatizive kwaari. Vana Linda kutaura kuno vari mumajeri. Svondo rapfuura iri musi umwe chete, muzuva rimwe chete makasungwa vanhu 87 and 10 were abducted. Nekuti hurumende yaiziva kuti vanhu varikuda kuenda vachitaridzira kodzero dzavo dzekuti the national electoral system should be reformed. Nengari yekuziva kuti vanhu vakanga vari kuda kuenda kunoratidzira, hurumende yavamugabe yakaenda kufamba neusiku hwose chaingo zopunu wose kurusape Gwanda vana vabatwa nemapurisa vana vabatwa nemapurisa pakati peusiku tingagare sei munyika yekuti tinotya kuvata mudzimba dzedu saka tichinzwa nyaya dzakadaro dzichiitika kumusha ndizvo zvimwe zvaita kuti titore mabhegi tisimuke tidrive kuuya kuno kunew york city kuti tiratidzire takabatana pamwe chete sevana vezimbabwe uyezve takateerera spichi yavapiwana vamugabe nhasi zvosokwadi vamugabe vanonyadzisa vamugabe vava kusvodesa zvinotosisa vangataura ivo pastage paworld stage kuti tatadza kuimplimenta zimaset nekuti kune masanctions masanctions api asunga nyika ivo vamugabe vachitora ndege nevanhu vavo kuenda kudubai kuenda kudubai kunosunungura mwana wavo watiuza kuti mwana wavo akanga abatwa kudubai iko nenyaya yemadhiragi asi vanotora ndege dzenyika nemaresources dzenyika kuenda kunoita bail out mwana wavo asi vana vedu vakasunga vamugabe mugore rino ratiri mugore rino ra2016 vashandisa iwo more than $35 million yekufly around the world asi mahospitals edu haana mishonga maticha havasi kutambidzwa mari zvino zimaset yauri kuti yatadza kushanda nekuti kwaita masanctions masanctions ndiwo here akaba $15 billion masanctions ndiwo here ari kutenga motokari dze200,000 masivu servants asina mari vamugabe vatinyadzisa
ndizvozvo mukoma sande regai timbopa vamwe mukana tinotenda zvikuru regai tinzwe kune vamwe chris
Junga, do we still have marvelous are you still there
Ndafunga.
Speaking to Sunday, I can still hear you.
Hey. Oh, okay. Yes, Marvelous, have you had any chance to meet anyone from the delegation that's with the president? And do you know when he's flying back to Zimbabwe or to another country?
I actually met two gentlemen as I was coming out of the UN. And they were speaking in Shona, so I felt obliged to engage them. And when I did, they were happy to see me. Then the minute I mentioned my name, they said, we know that name from somewhere. And they said, yes, BOA. So I said, yeah,
you're getting
correct.
Famous, eh?
I guess. I
everyone seems to know you.
For some reason. But then I said to them, well, can I have a short interview with you about, just what we've seen and the president's speech? And they said, oh, well, we came late. We didn't make the president's speech, so we can't comment. And right now, after this, we're going on a tour. So they were rushing to go on a tour of New York. And they say they were given instructions not to speak. But I did meet them. And, they were cordial, but obviously very guarded about what, they would say to me. But from the people that I've been talking to also, they're saying they're leaving tomorrow. But I'm going to try and engage and see if I can get any official word as to when exactly they're actually leaving. And perhaps try and get a meeting with one or two of the officials.
Okay. Thanks. Keep holding on.
Regai timboenda kuna vamapfumo. Vamapfumo, muri kutambira sei danho rakaziviswa nehurumende nezuro rekuti vana veZimbabwe vasabvumidzwa kuratidzira kana kutengesa kana kushandisa mureza. Zvichinzi unogona kuenda kujeri kwemwedzi mitanhatu kana kubhadhariswa madhora makumi mairi.
Kuramba tichienderera mberi naizvozvo zvimwe chete zvati zviri kurambwa nevanhu handii ndo udictator wati kuramba wokuti kunorambidza vanhu iwewe kuti vave nevoice ndo varidzi venyika vanhu ndo varidzi venyika we the people ndo zvinoitika kana muno muamerica it's always we the people hakuna zvimwe hakuna mumwe munhu anotaura anything hurumende president ne cabinet yake vanosenzera vanhu ma-servants evanhu havana chavanofanirwa kutaura kana vanhu vataura vanofanirwa kuteedzera zvinodiwa nevanhu muri kubanzwisisa takaitwa kuti isi taimisiridwa taverenga vana dr ngomo tichinzivira vana dr ngomo vakaipa ndakazoverenga inini mudhara achitaura ndakada kuchema musodzi muri kubanzwa akati munhu uyu wapa ane ruvengo rwakaitisisa ende apesanisa vanhu nekuda simba Rupazo. Asi munhu akanaka mudharaunda. Kuenda kwakanga vaita Muzorewa, kuenda kwakanga vaita Svitore, kuita vanga vasina kuzvarwa muZimbabwe. Ndo zvinoita leader wemuhwe wenyika here izvozvo? Makambozviona kupi? He is a divisionist. This man, must just go. He has to go.
Aiwa maita basa, rambai muri parunare, Chris.
Yes, back to Mr. Moyo, Dan Moyo. We see that as MDC, you participated in the demonstrations. Now, can you tell us what was your involvement as a party, or this was strictly for Zimbabweans? You went there as Zimbabweans?
Well, as you know, us MDC, we have always been engaged in demonstrations against the Mugabe regime. It is not the first time we've been in New York. In fact, we have done it on several occasions in the past. We had already planned to be in New York when our colleagues from this flag and Nana Dr. Manyika also expressed an intention of doing the same. So logically, it was a good thing that we combined efforts and we mobilized together so that we can have a massive crowd. So it was a collaboration between us and other progressive Zimbabweans who want to see change in their country. So it's really not rocket science that's what we should be doing. As we saw also back home, all the opposition parties that have come under the umbrella of NERA were also out on the streets on the same day in solidarity with what we're doing in New York. So we tried to actually make this a global event. We had people in the UK, the vigil and MDC combined also in the UK, and they also demonstrated on Saturday. We had people in Australia, Canada, also taking out to the streets in solidarity. We wanted this to be a united, massive demonstration to show that Zimbabweans from all walks of life all over the world, especially in the diaspora, are sick and tired of the situation in Zimbabwe, which continues to perpetuate itself with no signs of change. And, you know, we have been down this path over and over. I think it is time now that those Zimbabweans who've been on the fence, that they now get in the mold and join the other forces so that we can all speak together with one voice and bring change to our country.
Thank you. So, but what do you think about the numbers? Are you happy with the numbers?
Well, we can never be happy with the numbers when other Zimbabweans are not participating. We would like to see all Zimbabweans participate. But again, we know that this is not a sprint, this is a marathon. It takes some people courage and time to realize that by being silent, they're actually complicit to what is going on in our country. Some, of course, have expressed fear because we know we're dealing with a brutal regime. And some have families back home, and they fear being seen on social media standing up against the regime because they fear for their families back home. But what we are saying is that people even back home themselves now, they don't fear anymore. Our Chashki and our Chadi. And so why should us out here in the diaspora, at least where there's protection of law and order, why shouldn't we come out in numbers and express our dissatisfaction with our countries being run? I think we'd like to encourage other Zimbabweans to come out and let's come out in our numbers as full force, like Dr. Mafumo said, we the people, and we are the numbers. As long as we can come out in our millions, we will overwhelm the system and eventually we will change Zimbabwe. But we can't do it when we are few people, because then it's easy to just be crushed. But we need to get together. We need more Zimbabweans on board. We need everyone who has a friend, a family member who's not been paid, who's been harassed, who's been locked up, to come out and express their dissatisfaction. All those unemployed people, come out. Let's show that we can bring change to our country.
Thank you so much, Mr. Moyo. Back to Dr. Manyika. What's next? Chii chakutarisirwa kuratidzira uku? Kuri kuramba uchiendera mberi here? Kwapera here? Zvii zvamakuita?
Chokutanga ndoda kutitenda Dan Moyo, who has not only been a friend, but turns out there are a lot of people vanga vachishanda already in the trenches. And nyaya iripo ndeyekuti zvinhu ndezvekugamidzana kuti umwe amhanya akasvika apa akaneta, umwe otoroma, nyaya osvika apa oneta, umwe otoroma, umwe achiita recover. And it's the same thing nema demonstrations. It's not just, I think nyaya inokanganisika kumusha kwedu ndeyekuti vanhu tinotarisira toti demonstration as if iyo demo yachona ndiyo ichabvisa ichachinja system kumusha. The truth of the matter is that it's demonstration, it's legal action. Paya patinenge tichienda kucourt tichinoti aiwa zvinhu zvamuri kuita izvi zviri unconstitutional, tichiwana ma victories atinowana through the courts of law nemamwe mapressures atinoisa, hachisi chinhu chimwe chete chete chinofanira kuitika. Saka inofunga kuti iyoyo nyaya yatofanira kugara tichirangaridzana kuti zvinhu zvakawanda uye vanhu vakawanda vanofanira kunge vachiisa pressure kuitira kuti zvinhu zvichinje kumusha. Isusu chatiri kutarisira ndechekuti vana vemuZimbabwe ndinoziva kuti takashatirwa, ndinoziva kuti pane zvinhu zvinoitika zvinotirwadza, asi hasha dzedu dzifaniri kutikanganisa kuti tisafunge mazano ekuti toita sei, uyezve kuti tisaone izvo zvese zviri kuitwa nesystem kutidziisa kuti tisasvike patinoda kusvika. Saka pane zvinhu zvakafanana nezvo zvandiri kutaura zvokuti mimwe mitemo yatinofanira kuramba tichichallenja mumacourts. And the pressure inofanira kuramba ichiiswa kuZEC. Pressure inofanira kuitwa tichisapota zvinhu zviri kuitwa nenera kuitira kuti mitemo iyo iri kudziisa vanhu kuti vanyorese kuti vanovhota ichinjwe. Tirambe tichingoita noise, tichiita ruzha, tichiita ruzha. Vamwe vanogona kutibatsira vari kunze kwenyika vachizvinzwawo zvatiri kuita, vagozokwanisa kukuisawo pressure yavanokwanisa kuisa. Munoziva nhasi vakama vabudisa vabuda vachitaura nemhaka yekuti nyika dzakatikomberedza isusu, zvinhu zvinoitika muZimbabwe zvinoita kuti ikoko zvinokonzeresa zvimwe zvinhu kudzinyika dzakatikomberedza. Saka iye zvino takufanira kuti mapresidents enyika dzakatikomberedza zvichibatanidza neSouth Africa, kwatinoziva kuti kunotizira vanhu vakawanda vemuZimbabwe, vatibatsire kuti zvinhu zvedu zvigadzirike munyika medu. Vanhu vehurumende vakanzwa nyaya dzakati vanoti saka munoda kuti nyaya dzedu dzemuZimbabwe dzigadziriswe nevamwe vanhu vekunze. Well, kana vasingadi kuti zvinhu zvedu zvigadziriswe nevanhu vekunze, ngavazvigadziriseka, ngavachipinzwazve. Ngatichitaurirana eka isusu sevana vemuZimbabwe tichinje zvinhu zvedu kuitira kuti zvisazosvikirwe nevamwe. Unoziva chinhu chinoshamisa ndechekuti patakawana independence, handiti muchiri kurangarira kuti independence yedu takaiwana zvichitevedzera conference yakaitwa kupi? Yakaitwa kuLondon. Haina kuitirwa muZimbabwe. Yainzi Lancaster House. Saka chinonetsa nezano ndechekuti zano ine madouble standards. Kana zvaa zvimwe zvinhu inoti aiwa isusu ngatizvitei isusu, asi kana zviri zvinhu zvinoibhenefita izvo zvinoti I know it's okay, then let other people intervene. Just like they say, well, you know, imimi vanhu ya foreign sponsored and then it's okay kuti maamericans ademonstrate kuembasi kwedu vachisapota zano. Saka iyoyo ndo nyaya yatiri kuti aiwa zvinhu zvedu ngazvigadziriswe nehurumende, asi kana zvakona vanhu vari around us then ngavatibatsire kuti zvinhu zvedu zvichinje. Vana vavo iye zvino vari kuna naAmerica kwese kwese ukuti vanhu vari mumasango, zvakuda kuti vanhu iye zvino vanhu tichigadzirisa zvinhu zvemunyika yedu.
Maita Dr. Manyika, rambai muri parunhare. Tine muteereri andofunga ndava makoni vari kuSouth Africa. Makadiva makoni?
Ndinosimba makasimba here?
Aiwa tiri vapenyu. Ndiri kunzwa ruzha rweredhiyo pedyo nemi, munogona kungotisudurukei.
Ndadzora volume.
Ya, maita basa mukoma. Titaurireiwo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
Nyaya iri mudariro iyi yakaoma. I don't know kuti ZANU PF inoona kaita sei for sure. Because kana vari vanhu vanoda kuita zvakanaka mukuwanuka, they must listen to the voice. They must listen to our voices. Isu vanhu vataneta, we are tired of them. Some people are angry. ZANU PF yanga ine unhu yekuti vanga vakati vanhu vakati bvisai hembe, vanhu vanobva bvisai hembe. Vakati chemai, vanhu vanobva chema. But now this is it's a different story now. Vanhu havachada. Zvavo zvekuda kunyepa kuti hanzoni masankenzi vaira kuti tisape muZimbabwe ka. That's a lie. Mafunctions as well get out Zunima Dam, where I greet them, greet them as Dagumakuma Kukatiago, who could never mention you, who could never Nangag. I ask my sanctions, I really greet them as it all. It's Zanu PF. Yagara Guinem as Vita, Zanu PF, Yagara Maprazo, I did my prize 9, 9, 13, 13, on Nawama Pumo. Which is corruption. Yes, I did. They're still repeating the very same mistake.
Yeah.
So it's enough. One hour, Chad, Isuzu, the government is not Zanu PF. The government, one. So if they're failing to accept to do one hour, Chad, I don't know. They would rather look for another place where they are going somewhere else, not Zimbabwe.
Ah, thank you so much. Wa makoni maita basa. Muri nzvimbo ipi South Africa?
Ndiri muPretoria ngovo.
MuPretoria. Zvii zvamuri kuita ose vana veZimbabwe kuPretoria ikoko kuratidzirawo kutsamwa kwenyu sezvaitwa nevamwe kuNew York kuno.
Ya, ndiri muPretoria takaenda like in I only went once by embassy paka it paka phone paka noratidzira. I can't remember the date exactly, but yeah. And tiri kubatana tine ma groups like ini ndiri kutranspo ndiri kumadziri kuma tracks ndiri kuma tracks tine vakomana vatinotaura navo tikuri kuona nyaya idzodzi.
Ah, okay. Zvekuti
ya dzimwe shamwari dzangu vatovaizivikwa zvinezvo pamwe vachafonawo vakandovaroteerera nditaura izvozvo.
Ah, manje vanozoziva sei kuti makoni ataurawo ndianoyo nokuti vana makoni vakawanda.
Simba makoni.
Aiwa, aizida rakasimba iro Simba makoni. Vangamhanyira havo kufunzi.
Haikona wangu pamina watuda umira watopinde panyanga wafuti naiwa.
Aiwa, pakanaka vasimba makoni maita basa.
Mundi mhoreseruka wamapfuma.
Taurai navo. Ngoti idimu varipo parunhare vamapfumo kwazisana inavo.
Vapa mapfumo.
Pakadi vamakoni.
Ndinokutendai mubaba wangu ka. Inini handioni semimbi, ndokuonai semuprofita. Makagara maprofita nyika inoziyai yatoenda kumawere chacha kumambembe kuti ndozotaa kuchiona iko zvinezvi ndozvipeitika exactly
aiwa ndizvozvo
just because of Zanu PF some people were power hungry
aiwa maita basa vamakoni aiwa tinotirambai muchitsigira chirongwa ndechenyu chitatu chega chega tinenge tichitaura nevana veZimbabwe pamusoro pezviri kuitika kune vana veZimbabwe vari kunze kwenyika Diaspora Forum Chris.
Yes, still. Okay. We are still with Dr. Mafumo. Dr. Mafumo, there was a lot of singing and dancing at the demonstrations. Do you have any plan of penning a song based on what was happening?
Tiri mustudio tine munoziva ndiri munhu anongogara ndichisoropodza zviri kuitika kumusha. Tine zvakawanda zvatiri kuita mustudio taatokupedza imwe rimwe CD ratiri kuita tichitaurira vanhu chinoonesa mwana wamai ndechekuti ruzhinji rwedu haruna nhingi havasi educated nenyaya yepolitics muri kuvanzwisisa kana tichitarisa utongi hatitarise ganda redu iri tinotarisa zviito zvinoitwa nemunhu ari pamusoro hatiti kana tichihanzi iyo zvatakaiti one man one vote ini I don't agree nezvinhu zvakadaro kozi vamwe havaziye zvavanonovhotera unovhotera munhu achatiitira chiiko kuno tinoona vachienda pa TV vachitaura kuti ndichaita zvakati ndichadai ndo vanhu vokonsida vofunga kuti ndingamuvhotere here nezvaari kutaura izvi isusu kunyika kwedu hakuna zvinhu zvakadaro munhu haapihwe chanzi yekuti atsanangure kuti dai ndiri mukuruwo ndaiitawo zvekuti kana kuti vanhu vapihwewo chanzi sevanhu vachitaurawo zvichemo zvavo vachiti aiwa dai tadai zvichinzwika ndezveumbimbindoga zviri kuitika kumusha uku zveumbimbindoga zvokuti haisisi takatora nyika kubva kumabhunu saka munofanirwa kuti mutiteerere that's nothing to us hazvirere chinhu ndisu takarwa isisu hapana anonzi akatora nyika kubva kumabhunu isisu vanhu we the people ndisu takaita kuti nditorere mabhunu iwayi dai tanonga tisina kusapota hondo yaiwinika
aiwa yanga isingawiniki
Akini kutaura miromo isina nebasa rose. Vanhu vari kuwaka mamenshoni vana vanakasukuira. They should be behind bars. Taiye ndara iye ndara yanofanirwa kutanga kuenda kujeri. Yeah.
Ayo hanzi chiri musaka saka
mungataura politics dzokushana navarume. Hakuna kwambosvika. Iye zvinonyika tasana nehondo. Vana vadiki vese vari kubuda kumusha uku vari kutiza. Ndakataura na Mr. Gutu musuno uno akati passport office kwamba vazvara vafana vega vega vari kubuda munyika. Havati kubudira mahara. Vari kubudira kuti vawane zvokuita kuti vachadzoka. Kana vadzoka ihondo.
Hayo hanzi chiri musaka saka chinozvinzwira vamapfumo ndofunga vari panyanga panguva ino vari muhurumende. Vari kuzvinzwira kuti ndo zvichemo zvine vanhu veZimbabwe zvinyunyuto nezvishuvo kuti dai nyika yafambiswa nenzira iyi. Regai tinzwe kuti mukoma Promise Sunday vachiripo here parunhare, vamapfumo ramba yanyu muri parunhare. Sunday
is no longer on the line.
Oh,
okay. Yeah, so let's talk to Dr. Manyika instead. Mnumzamra Manyika, anti yakhuluma isindebe.
Ngiyakhuluma mbijana bro.
Yeah, ungasitshela nje ngamafichane ukuthi ubona njani ela kusasa eZimbabwe ikakhulu sikhangela lokhu kade kusenzakala lapha eNew York.
Sifanele ukuthi sibambane sibe munye sisakhe iZimbabwe yethu. Silabantu abaningi you know we have the skills singabambana siyayakhe ilizwe lethu and you know our tomorrow is much better if we are together. Ngasibambene. So mina I have a lot of hope ukuthi we can do it. Sizayakhe iZimbabwe izabe ilizwe leliyanele ukuthi abantu bonke abavuna kuwe. Not just amaZimbabweans. Akona abana bedu chete but abanye abantu abase manya amazini bayevuna kuwe eZimbabwe. So we're looking forward to that.
Vamoyo mashoko enyu ekupedzisira. Zvii zvamungataurira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika nevari munyika pamusoro peshanduko dzamuri kutarisira.
Ini chakakosha chandingataurire especially vari kunze kwenyika ndechekuti bumbiro ratinaro new one iri rinobvumira diaspora vote. Saka ngatisabvume semaZimbabweans kuti titorerwe right yedu yekuti tivote. Ngatirwirei kuti diaspora iwane vote ikwanisewo nayo kuti ive nevoice because as it stands now we command the largest constituency, voting constituency outside of Zimbabwe, where we have almost 5 million Zimbabweans outside. That constituency should be allowed to vote, just
thank
like
you.
All other progressive countries.
Thank you, Mr. Moyo. Chris.
Vamafumo mungapedzisa motipa manzwi enyu ekupedzisira.
Zviripo apa varume ndezvekuti ka tinoona hedu havana Mr. Tsvangirai hanzi vana mai mudzuru. Vana mai mudzuru vakambeni vari party and parcel nenyaya idzodzi vanga vachindo vaisapotana nemudharaunda vaburitswa iye zvinezvi. Toda kuti timbotaura ipapapa vakutaura vane different language because vaburitswa muparty munopanzwisa. Tinoda kuti kana munhu kana varipenda varatidze vanhu kuti vaakusenzera vanhu vaakushandira ruzhinji rwevanhu urikubanzwisisa. Chimwe chandinokumbirisa ndechekuti vanhu vekuZimbabwe ngatibatanei tisiyane nezvemapati urikubanzwisisa. Torwa hondo yedu sevanhu chete.
Atine urombo, tine urombo wamapfumo nguva yabva yaita shanje. Bururu wangu Gibbs Dube anogara achitaura kuti hakuna extra time kulive talk. Asi tichakumbira venhabvu veFIFA vatipo extra time kulive talk ikoko. Tinotenda zvikuru vose vapinda muchirongwa, Dr. Noah Manyika, Dr. Thomas Mapfumo, vaDan Moyo nevateereri nevamwe vakundikana kupinda muchirongwa. Tinokutendai. Ndini Jonga Kandemiri.
And I'm Chris Gande. Until we meet again, a good night, Zimbabwe.